Andinga pomerira vanhu veR2's mhosva nekusaziva vanhu vanenge vasina chokwadi chavanenge vanacho atend vanhu vanenge vachingotora information yavanenge vachinzwa musocial media. So andingavati varesva asi kuti chokwadi ndechekuti vanofanirwa kutsvagurudza nyaya kuti nyaya iri papi. Totarisa izvezvi Pismas haina bhodhi, wavari kuti managing director uyo Mapesa hatizivi kuti ari kurwana chinhu chevashandi nani. Tikatarisa izvezvi ari kungoita zvaanoda achishandiswa nehurumende kuti vabe mari. Tinoziziva kuti mari dziri kubiwa madoctors anova mathird party mazhinji ndo ari kubhenefita, anova most of them masenior government officials.
Saka chii chaita kuti amai Alexander vasungwe?
Isusu sevashandi tinoziva kuti mutungamiriri wedu mai Cecilia Alexander mhosva yavo hombe yavari kufira ndeyekurwira kodzero dzevashandi. Nyaya hombe yazopa kuti vazosungwa inyaya yekuti takabva kunotaurana nehurumende taratidza kuwirirana nenyaya yekuti hurumende iri kunegosheta nesu in bad faith. Vari kuya kwatiri vakatoisa polisi kudhara. Saka nyaya iri kufira Cecilia ndeyekuti akaramba, uyezve inyaya yekuti ari kuresista the government isatora Pismas nePSMI. Tikatarisa izvozvo vashandi vePSMI havasi kushanda nekuda kwezviri kuitika huori huri kuitwa nemasenior government officials vari kuda kuti Pismas iwanikwe ichigara pasi. Kana yagara pasi voenda vanonyepera mutungamiri wenyika kuti vatadza kurana.
Chii chamungakurudzira kuti chiitwe kugadzirisa dambudziko rekupublic service medical aid society?
Vakandimire nyaya yepublic service yePismas iyo kuti tigadzirise ipere ndonge hurumende yarega kuita interference nemaraniro ePismas. Varidzi vePismas vashandi vehurumende noti hurumende. Zvinova zvinhu zvatinoona kuti pane vanhu vari kuda kumbunyikidza constitution yePismas kuti vakwanise kuitora. Ndodambudziko hombe ratinaro kuti vari kushandisa Pismas senzvimbo yekutulutira mari. Ndodambudziko riripo. Vakaziva kuti Pismas is owned by its members, zvinotibatsira zvikuru kwazvo. Vati vakaita udyiro hwavari kuita uhwo vachiuraya Pismas, vashandi vehurumende vachasafa zvikuru kwazvo. Ende vachinyepera mutungamiri wenyika kuti vari kuda kugadzirisa ivo vachida kuuraya.